Mwamwa mpepeti mkuru wekambani ya Zimpepas, William Chikoto, au za msangano uikuti kambani yake, yaka gazi la saruzo izipane jese, asi mkuru anona nejedi urema radio ZBC, Robson Mandu, ati kunyange hajo, variku gazi la saruzo izi, avana jubani siro, jwekuti wakwani segita basarawa ni majo, panguwa ya saruzo.
The challenge is on other tools of trade issues.
Namuziko, ripa zunzokushandisa, chinoda motikari marine shumwe, wakawanda kutichikwanto kukava.
ZBC inosungirwa nomutemo kuti ite mukana wakafanana kumapato ese zvimatongerwe enyika uye Mhandu ati vakazvipira kuita izvi asi vanoda rutsigiro kubva kune veruzhinji mapato ezvimatongerwe enyika pamwe nehurumende imwe nhengo yebod resangano rinomirira vatori venhau vechidiki reyoung journalist association of zimbabwe leopold munende ati zvisini zviri kuitwa nemakambani anoona sekuti vatori venhau pachavo havasati vagadzirira
mari dzavari kuhora hadziendevani nebasa riripo mberi
asi nhengo yebod remisa zimbabwe vacris chinaka vati masangano anomirira vatapi venhau ari kuita gadziriro idzi kunyange hazvo vatori venhau vaine zvichemo
kuita maworkshop chechipiri ndechekuti tiri kutarisa nyaya dzestate dzesecurity chishanda nemapurisa chishanda nemapato evematongerwo enyika chechitatu chiuyiro chakakosha chetiri kuita ndechekuti isu tiri kuti vatori venhau tionai kuti panguva dzesarudzo ndinenge makatariswa nenyika yose nepasi rose
panyaya yekuti ZBC haina zvikwanisiro vachinaka vati dai zvaibvira hurumende yabatsira kambani ine mari nekuti ndiyo kambani inomirira vanhu vese munyika
ndinofunga kuti vakaisa mwoyo wavo pazvichema izvo chichemo chinokwanisa kugadzirisa kuti tichidise ichocho vanotishandira kuZBC vasawana mukana kana itingati ekisusi yekuti hatichikwanisa izvo nekuti tingozotarisana nenyaya yeprofessionalism
izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko zvakare varimiri weparamende vashakespeare hamauswa vetriplec avo vatiwo hurumende pachayo haisati yagadzirira sarudzo idzi nekuti pachine mitemo inoomesera vatori venhau panguva yesarudzo
kune electoral amendment bill riri muparliament harisati rapedziswa ndo richagara zvakare dare reparliament kuti rione kuti mamwe maprovisions arimo anoita kuti vatori venhau vatore zvakasununguka agadziriswa
asi vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kumashoko vakindness baradza vati nyaya dzinonetsa vatori venhau pasarudzo dziri kugadziriswa nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wesarudzo muparamende pari zvino
saka iyoyo nyaya iyoyo tiri kuigadzirisa nemutemo watiri kugadzira kuparamendi inonzi amendment yeelectoral act kuti tione kuti ichocho chinhu ichocho tachibvisa nokuti majournalist haasi maobservers majournalist anenge achiita basa ravo saka toda majournalist anenge achinetseka kuti vane inonzi double accreditation saka toda kuibvisa iyoyo
vatiwo vatori venhau vanofanira kusiyana nekatsika kokuenda pese pese nepavasina kukokwa vachiti havasi pamusoro pemutemo
majournalist ngarege kuenda kwavasina kukokwa vanoenda kwavanenge vakokwa ende ngavarege kupinda kwavasingabvumidzwe kupinda nekuti muchirungu tinoti they are not above the law saka basa ravo ngavaite basa ravo zviri pamutemo
izvi zvatsigirwa nemutauro wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati avo vati zvakakosha kuti vatori venhau vatevedze mutemo kana vachiita basa ravo
people of Zimbabwe media mchita basere police mchita basere litrango ziva nizo zvinofa
mumwe mukuru muZimbabwe media commission wa academy chinamora vati kunyange hazvo paine matambudziko akawanda akaita sekushaya zvikwanisiro vanoona sekuti vatori venhau vakaita gadziriro yakanaka yekunyora pamusoro pesarudzo gore rino vachinamhura vatiwo kubvira pakaitwa sarudzo dza2013 kusvika pari zvino paine maredhiyo materevhizheni nemapepanhau epadandemutande akawanda zvekuti mapato ese achapinda musarudzo achawana mukana wekuzvishambadza kana kutaura nyaya dzawo zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru muna nyamabhuvhu kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vasati vatara zuva resarudzo idzi asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa vanoti mitemo yakaita sedata protection act inombunyikidza mashandiro evatori venhau ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.